mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechipiri 5 ndira 2021. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinochenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vanhu vafa nechirwere cheCovid-19 muZimbabwe vave mazana matatu ane makumi masere nevana, 384. Zimparks inoti mutumbi wemurume akadonera mugomba riri pamapopoma eVictoria Falls pazuva regoredzva wakawanikwa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti vanhu vafa nechirwere cheCovid-19 muZimbabwe vave mazana matatu ane makumi masere navana, 384, zvichitevera kufa nezuro kwevanhu vana mumatunhu eBulawayo, Mashonaland Central, Mashonaland East neMatabeleland North, nezuro vanhu mazana mashanu ane makumi matanhatu nevana, 564, vakabatwa nechirwere ichi muZimbabwe. Vose vakatapurirwa chirwere ichi muZimbabwe, mazana maviri nemakumi mapfumbamwe nevapfumbamwe, 299, vari vemuHarare. Mudunhu reHarare ndimo mune vanhu vakawandisa vafa nechirwere ichi, vanoita zana nemakumi matanhatu nevana, 164. Bulawayo ndiyo inotevera nevanhu makumi mapfumbamwe nevapfumbamwe, 99, vafa nechirwere ichi. Bulawayo ichiteverwa neManicaland ine vanhu makumi mana nemumwe, 41, vakafa nechirwere ichi. Vanhu vabatwa nechirwere cheCovid-19 muZimbabwe vave zviuru gumi nezvishanu zvine mazana masere ane makumi maviri nevapfumbamwe, 15,829. Vapora munyika vachiita zviuru gumi nechimwe zvine mazana manomwe ane gumi nevatanhatu, 11,716. Mutauriri weZimparks vatinashe Farao vanoti mutumbi wava Roy Dikinya, avo vakadonera mugomba riri pamapopoma eVictoria Falls zuva regoredzva, wakawanikwa asi havasati vakwanisa kuutora kubva pawakadonera sezvo pakamanikidzika. Vanotiwo hurumende yakakumbira rubatsiro kubva kuHowMine kuti itumirewo nyanzvi dzinogona kubatsira nekusvika pane mutumbi uyu. VaFarao vanoti vari kushandavo nevemhuri yavaDikinya vachiizivisa pavanenge vasvika nguva dzose. Mumwe wemhuri yavaDikinya asina kuda kudomwa nezita atenda kuti mutumbi wakaonekwa asi hausati wakwanisa kutorwa. Jonga Kandemiri weStudio 7 akaita hurukuro navaFarao kuti tinzwe mamiriro akaita zvinhu.
Pari zvino takakwanisa kuona kuti akadonhera nemuviri wake wakawanikwa. Tiri kufungidzira kuti muviri wake nekuti paakadonhera pacho ndopane muviri wakawanikwa. Asi panhu apa pakadzika zvemamita zana, saka hapakwanisi kusvika chero munhu zvake, plus panhu pekuti mvura inenge ichinaya nguva nenguva, saka panotsvedza. Asi pari zvino zvaita hurumende yakatungamirirwa kuministiri kwedu kweenvironment na minista Mangaliso Ndlovu na famous secretary vamunodo afa vakwanisa kuti pachipinde civil protection unit kuti tione kuti tingabatsira sei kuti tikwanise kubvisa chitunha ichi. Basi pari zvino taita tsvakurudzo dzekuona kuti chingawanikwa chii chingaita tinyore chitunha ichi. Kune mugodhi wegoridhe uri kuMatabeleland South unoitwa iwo HowMine, ndo imwe fungiziro ngai kwe kuti vanga kwanisa kuti basira nezvekushandisa sezvo vari vanhu vanopinda pasi vachitsvaga ndarama saka ndo zvatakamirira kuita asi kutaura kwandiri kuita nyanzvi mukuita zvinhu izvi vari kuenda kunoongorora tokwanisa kuona kuti vangakwanisa sei kubvisa mutumbi wavadikinya uri kumafalls kwaakadonhera mushure mekunge maitika chitiko chinosuwisa zvikuru chakadai
vakawanda vari kushamisika vafarawo kuti sei munhu akazokwanisa kunge achisvika kumhera iko kwakaita kuti azodonhera mvura hapana here ruzhowa rwakaiswa rwekuti vanhu vasakwanisa kunge vachizosvika ikoko kana kudonha
hatingati akadonhera mumvura nekuti haana kusvika mumvura macho panhu pane matombo asi kana makamboshanyira nzvimbo yevictoria falls kumapopoma panonga pachinyorwa pese nepese kuti panapa gomba iri rakadzika mamita mangani iri rakadzika 10 iri rakadzika 20 and vashanyi vanenge vachikurudzirwa kuti vasaswedere pazvivo nematombo mamwe acho aripo nekuti sekutaura kwandaita pakutanga kuti matombo aya anotsveza tinosuwisa chitu chatinofungira kuti hachifani kuzoitika zvakare nekuti pari zvino chitiko chekuti anga asachamboitika asi isusu sebazi rinoona nezvekuchengetedza kwemhuka tiri mukati mekuti tione kuti tinofamba sei kuitira kuchengetedza vashanyi vanenge vachiya kuzoona kuvictoria falls asi mukafamba sekutaura kwandiri kuita munoona panenge pane zvinyorwa zvinoyambira vashanyi kuti vanofanirwa kuita sei havasvike papi vaite sei asi tine urombo kuti upenyu hwemunhu hwakarasika and hama dziri kuchema hama neshamwari dziri kuchema nechitiko chinosvisa chakadai asi sehurumende ticharamba tichiona kuti tinochengetedza sei upenyu hwevanhu nekuti kuvictoria falls haisi nzvimbo yekuti vanhu vange vachichema inzvimbo yemafaro inzvimbo yekuzorora mushure mekunge vanhu vasangana nezvine zvipingamupini zvakawana gore rechitanga
ivo veukama vari kutambira sei mashoko iwaya ekuti pane kukundikana kuti mutumbi ukasike kunge uchitorwa
veukama tiri kutaura navo masikati anhasi tanga tiri kutaura namai vemushakabvu vanga vari kukumbira kuti vanga vachionawo tachivabatsira vanoona nezvekuchengetedza kwemhuka vanga varipo vachivabatsira kuti vakwanisewo kuapprecieta dambudziko ratiri kusangana naro panhu pandiri kutaura apa mukoma jonga hapasi panhu pekuti panosvikika nyore nekuti ndiri kuti nini kudzika pasi kubva pamusoro padombo rekwezera kusvika pasi paonekwa chitunha ichi mamita zana ekudzika pasi panhu panogara pachinaya mvura gore negore kubva muna ndira kusvika muna zvita mvura inenge ichinaya saka panhu panototsveedza panhu pasingasvikiki panhu pasati pambosvika and ndinoona sekuti veukama nemhuri vanofanirwa kutinzwisisa kuti idambudziko ratanga tisingatarisiri idambudziko risingatambiriki nyaya yekuti zvinhu zvisingagashiriki kurasikirwa neupenyu kwehama neshamwari kunyanyanyanya vanhu vanga vari kushanya vari kuzorora kubva kumaremba ekusenza kwavanenge vaita kubva panotanga gore saka tiri kuedzawo nepatinokwanisa kutaura navo kuti tichema tiri pamwe chete semhuri asi idambudziko rinosuwisa kurasirwa neupenyu kunyanyanya musi wekutanga wegore muna ndira nemaitikiro acho azvakaita asi tiri kumiramira tiri kuedza patinokwanisa tichitaura navo tinawo mukuchema kuitira kutionawo kutirerutse mutoro wakadai kana pane zvavanenge vachida tatichiedza nepatinokwanisawo zvakare kuti tinzoti tinovabatsira sei
avo vange vari mutauriri weZim Parks vati Nashe Farao vari parunare naJonga Kandemiri weStudio 7. Sangano remisa Zimbabwe nezuro rakanyorera gwaro kumukuru wemapurisa Commissioner General Gordon Matanga vachivakurudzira kuti mapurisa abate vatori venhau zvakanaka panguva ino vanhu vachinzi vasabuda mudzimba kana kuti palockdown. Palockdown gore rakapera vatori venhau vakanetswa nemapurisa vachisungwa nekurohwa vachinzi basa ravo harikoshi zvekuti vangabvumidzwa kushanda. Mukuru wemisa Zimbabwe vata vanhu mwoyo vaudza Studio 7 kuti sachigaro wesangano ravo vaGolden maunganidze vanyora gwaro iri kurangaridza mapurisa kuti basa revatori venhau ibasa rinokosha sezvakataurwa nehurumende vachiti vanoda kuti vamatanga vaone kuti mapurisa haashungurudzi kusunga kana kurova vatori venhau.
Sachigaro wemisa Zimbabwe vamaunganidze muzuva ranhasi vanyorera mukuru wemapurisa Commissioner Gordon Matanga arwaro arwekuva kurudzira kuti vafambe nekukurumidza kutaura neve Zimbabwe Media Commission kuita kuti pasave nekumbunyikidzwa kuvatapire nhau mukutanga kwaita kuvharwa kwenyika.
Chii chakonzera kuti sangano renyu rinyore gwaro iri?
Izvi zvakabva pakuongororwa kwatakaita gore rapfuura kuti pakatanga kumbunyikidzwa tape nhau mushure mekunge yavharwa yatinotiyo lockdown muchirungu. Zvaibva pamushure pekuti mapurisa anga asingacherechedzi kuti Zimbabwe Media Commission yanga isati yatanga kupa maresines kuvatape nhau emwaka wa 2020. Izvi zvairava kuti mapurisa aimisa vatape nhau achivarova achivashungurudza uyezve nemasoja vachiti kutapwa kwenhau hakuna kukodzera kunge kuchibvumidzwa kuchiitwa majournalist kana kuti vatape nhau ngavagare kudzimba. Kasi izvi zvakazomiswa mushure mekunge Misa Zimbabwe yaenda kumatare edzimhosva ikandotaura nana mazvikokota mutemo kuti kwete kutapwa kwenhau kwakakosha yatinoti essential service. Dare redzimhosva rikamisa mapurisa kurova vatape nhau rikavapa mvumo kuti vaite basa ravo. Mukudaro zvakare bazi rezvekufambiswa kwemashoko rakabva rapachiga kana kuti chatinotiyo muchirumbi gazette rekuti vatapi venhau vanova ivo vari vamwe vevanhu vanonzi vanoita mabasa akakosha mukurwisana nedenda atinotiwo maessential services.
Vamaunganidze vatii mugwaro irori?
Mugwaro ravo ranhasi vamaunganidze vachimirira Misa Zimbabwe vari kuti mapurisa ngaacherechedze tisave neimwe zvakare nguva yekuti nekuda kwokuti mitengo yemaresinesi yekuti machando enhau vaite basa isati yabuditswa votanga zvakare kumbunyikidzwa. Kasi kuti ngavataurane necommission, commission ivape gwaro rokuenda mberi kuti vatape nhau vanobvumidzwa kushandisa maresinesi avanawo kusvikira matsva abuda. Nekuti ndo zvinoratidza kuti uyu mutapi wenhau kana kuti kwete.
Saka Misa Zimbabwe inoti kuna vamatanga
kurudzira kuti ivo vamatanga nevari vanoshanda navo vafambise basa nemazvo vachitaura nawo neveZimbabwe Media Commission pane kutsetseka kwebasa kwete kuti pasungozoti umwe noumwe anenge achitakurira mumwe nyoka menyu kuti uri ndiye ari kukonzeresa. Hatingafari kana zvikasvika pakadaro.
Avo vange vari mukuru weMisa Zimbabwe vatavani mwoyo vari parunhare kuHarare neStudio 7. Nasi dare repamusoro redzimhosva kumasvingo richanzwa nyaya yaamai Shilda chisiri munhu avo vari kukumbira mukana wekubisa mari yechibatiso kuti vatongwe vachibva kumba kwavo vakamirirwa kunzwikwa kwenyaya yavo. Amai chisiri munhu vakawanika vaine mhosva yekukonzera bongozozo mushure mekuratidzira nevamwe varayiridzi vakange vachida kuti hurumende ibhadhare varayiridzi $520,000 emadhora ekuAmerica vakatongerwa mwedzi gumi mujeri. Tatadza kubata gweta raamai chisiri munhu vaMartin Mureri sezvo nhare mbozha yavo isina kudavirwa. Tabata mutungamiri wesangano reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaOlbert Masaraure kuti tinzwe nezvenhengo yavo iyi.
Wedu mukuru wenyaya yekurwisa nyaya yemuhoro kuti muhoro wedu vemari inotenga mai Shila chisiri munhu vanove munhu ari widowed ane vana madependents anokwana kuita 5 vachange vachikumbirirwa kuti vapiwe bheo rekumirira kubviswa kwemutongo weutsinye wavakapiwa mutongo wekuti vagare mutirongo kwemamwedzi inokwana 10 panyaya yekuti vakachema kuti mhuri yangu yakakura mari yandaa kupiwa nehurumende yeUS $30 haichakwane kuti mhuri yangu idye. Urwiswa pamberi pedare na vachichemerwa negurukota neremagweta Zimbabwe Lawyers for Human Rights vaMartin Mureri vekumasvingo vachichema kuti vabviswe muusungwa vachimirira kuti dare racho rizonzwikwa kuti mutongo wakaitwa kumajisiti kuti wanga osina kufanira kuti muna asina mhosva yati ambopara muna asina mhirizhonge yakaita muna akasimudza placard rimwe chete achikumbira kuwedzerwa mari ari kuchema kuti mari yangu iwedzerwe onzi aita violence onzi aita mhirizhonga onzi agare mujeri kwe 10 months saka kudare reku high court rekumasvingo ishaterera nyaya iyi ichinzwa kuti majisiri siri munhu vangatenderwe here kuenda kumba vachimirira kuti vazoita appeal yavo inzwikwe yekuti kuconvictwa nekusendedzwa kwavakaitwa zvibviswe.
Chii chamunotarisira kubva kudare redzimhosva nhasi?
Tikutarisira kuti dare pamusoro richaona zvakakodzera kuti majisiri munhu anove mudzidzisi ane 53 years agara ari mubasa rekudzidzisa for almost 35 years asina pfungwa dzekuda kutiza kana kuendepi richaona zvakakodzera kuti vaburitswe vadzokere vaunite nemhuri yavo vaburitswe vadzokere vakwanise kudzidzisa vana vari muchikoro chavanoshandira saka sei amaugamete rero richazvinyi nozimbabwe tiaramba takatarisira kuti matare edu acha epamusoro acharadzwa zvakaitwa nedare riri pasi zvanga zvisiri izvo zvekuti mai ava vangapanishirwe kuti sei vanzwa nzara vangapanishirwe kuti sei vawedzerwawo vakumbira kuwedzerwawo mari yekuti vana vawane cheuviri vaendese vana kuzvikoro vape vana chikafu vawane pekugara pakakodzera vararamewo upenyu huri dignified.
Avo vange vari mutungamiri wesangano reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObed Masaraure vari parunhare kuHarare ne Studio 7. Yave nguva yenyu vatereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Studio uko isu tinofara vana mbuya mberi kuno hatifari nokuti hakuna mari gore rapfuura iri ra 2020 ranga rakatiomera vedu wee ndinokumbirawo kuti vana vangu happy Christmas happy happy Doreni nevana vake viri mai nevana vake happy happy Christmas ndiri mutano zvishoma ndirofara mufarise vamwe nemiwe veikoko vana jonga mukimufarewo happy new year tapinda mugoredzva ngaritibatsire nezvakanaka kwete kutigira seza 2020
kadi vana mukoma tanonoka wande kuwashington dc asi tinofara chose tichiti negore idzva iri happy new year happy new year machinja mese kwamuri koko ndokuti happy happy vana veMDC Alliance ndokuti happy happy kwamuri uko ichiti pa 2023 patichabudire here vachatipa mukano here kunovhotera pati yedu chaiyo chaiyo yatinoda.
Mamuka sevatanonoka wandi tinotiwo makurukoto negoredzva ndoda kungotaurawo nezvelockdown yekuZimbabwe vanhu vaurawa nenzara ako vanhu vaurawa nenzara tofamba sei manje kana vatanga lockdown ivo vachiguta isu tichifa nenzara zvinodawo kuti vanhu vahwisise problem dzevanhu kuti dzakamira sei kwete kungovhara nyika vanhu vachifa nenzara ndini simba ndiri pano paBotswana
asi kunyange zvodii Monzo haagoni kuita president weZimbabwe zvigoni kuti zviite zvakadaro nokuti haana ukodzero wekuita president haana paanogona kusumudza Zimbabwe semanyurira yaita ya kuiswa mumadhaka nesanupif kwaitwa saka Monzo haangakwanisi kuibudisa zvachose chose chose ngaatibetserewo nezvese zvaanoda kuita izvo kuti abve zvake hatidi kana kunzwa nezvake uyu Monzora Monzora angasimudze Zimbabwe asimudze Zimbabwe zvachose nekuti hakuna kind ya president werudzi rwo hakuna president akadaro.
Mukasei pastudio 7 ndoda kutaura kuti dambudziko ratatiita muZimbabwe ndirekuti nyika yedu iri kutongwa nevanhu vachiemberesi vasina maideas pamusoro pezvo. Tarisai maexamples ake ivo vamunangagwa Muhadhi, Chiwenga, Matema Danda, Chinotimba, Elizabeth English vadhara vava vamuri kuona vava vari very selfish I'm going my car for Chitaku, I had to go on to Chitagon. But in Dogani, one Maka Sungani, Campina Zakondo, Nika, in a quality, and Magaba, Dari, why I asked that to see as you got. Gavas is a garu, but never eat my capture, did up political science, but pinching system, but shanty, as a canak. Nika in the bed, Panaputi, one Maka Tangoshanika 4 years ago. Na nasi wa chiriku baru kuite hapana hapana wa utiposter
izo zange ziri pfungwa zivangwe wa tereri zisine ine studio 7 isu atina kwa takarere kera tumirai mazuenyu pa whatsapp namba zinoti 001-202-465-0318 Muchiti ujazwa munofunga pane zviri kuitika.
Kwazwai. Muri Zimbabwe. Tinokoka kuti mpinde muchirongwa chedu chevechidiki. Chirongwa Z Connection. Nasi manheru na 8 PM. Nasi muchirongwa tiri kuzeya nyaya yekuti vanhu vagare mumba kana kuti lockdown senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere cheCOVID-19. Kuchirongwa ichi chiri kubatsira here kana kuti kwete vechidiki munyika. Muri Zimbabwe musakanganwa kuteerera chirongwa ichi na 8 PM manheru ano. Muineni Mike Hove.
Chikamu chino chinotarisa zviri kuitika muAmerica. Nasi sarudzo ichaona kuti bato rine vamiriri vakawanda musineti yeAmerica ndiripi iri kuitwa mudunhu reGeorgia. Mutungamiri wenyika vaDonald Trump nemutevedzeri wavo vaMike Pence nezuro vakange vari muGeorgia vachikurudzira vanhu kuti vavhotere vaviri vanomirira Republican Party. Nezuro kwekare vakasarudzwa kuve mutungamiri wenyika mumasvondo maviri ari kuuya vaJoe Biden nomutevedzeri wavo Kamala Harris vakange vari kuGeorgia vo vachibatsira nhengo dzebato ravo reDemocratic Party kutsvaga rutsigiro. Nezuro kwakare vakuru vemabhizimisi makuru emuAmerica vanopfuura mazana maviri vakanyorera paramende yeAmerica tsamba yekuvakurudzira kuti vaone kuti nemusi wechitatu panoverengwa mavhoti muparamende vaJoe Biden avavhiringwi mukuve mutungamiri wenyika. Vana muzvina bhizimisi ava vanoti nguva yasvika yekuti zvinhu zvichitwa nenzira kwayo, kwete kuti nyika irambe ichishungurudzwa nemashoko nezvidho zvemunhu akagundwa musarudzo. Nyanzvi mune zvematongerwo enyika muzvina fundo Stan Mukasa vanoti hapana chinochinjwa negwaro iri, vachiti chitima chekutonga kwejekerere chiri kufamba zvakanaka uye hapana chichatadzisa vaBiden kuve mutungamiri weAmerica nemasvondo maviri ari kuuya.
Handifunga kuti zvinochinja anything ba, because the zviri kufamba negwara yazvo. Musi wechitatu nhengo dzeparamende kati Congress dzichasangana dzichaverenga mavhoti awachapiwa. Wakapedza kupera kwenyaya, kune mamwe dzimwe nhengo dzatidzo dzichapikisa, asi dzishoma ngekuti ukapikisa ka kuchava nekutaura, kana kutaura kwapera kuitwa kuvhota, mavhoti acho haapo ba angachinje gwara rezviri kuitika izvi. Hapana ba.
Nhengo dzeparamende kana kuti dzesineti dzamataura idzi vari kuda chinyi ivo vachiziva kuti havasi kubudirira munyaya iyi?
Kutya, vanotya chaizvo ndeye uyu WhatsApp, ngekuti WhatsApp masapota aoga vanoita zvezombo zvekuti sitira. Saka ivo vanoziva zvekare kuti hapana chichachinja ba. Kwakungotaura kwekuti wangutya kuti tikasataura tinozosoroposwa naWhatsApp, hapana chinhu chichachinji.
Mataura kuti gwaro raburiswa nevana muzvina bhizimisi harina zvarinochinja, chii chavanotya vana muzvina bhizimisi? Chii chavanotya chakonzera kuti vabude pachena vachitaura zvavataura izvi?
Ndo kunonzi kuti rechimangwana ka wanozokwanisa kuti aona isu takasapota gwaro izvi, ngekuti iye zvino vari kubvunzwa kuti ko makatarirei pane bongo zvozvo izvi zviri kuitwa izvi kuda kuchinja mafote wanu saka wanula kuzote mangwana aiwa islatina kujarara ba chakataona asi habana za asa kwanza kutuja ba ndekuti chitima chaku buruwa yoshaenda
tinoona zvakare kuti musi unenge uchitwa certify ma electoral college
vongo
Va Trump va kuunganidza vatsigiri vavo munzvimbo dzakasiyana siyana kusanganisira muWashington DC vachiratidzira pamusoro pesarudzo iyi pane zvazvinochinja here uye zvinoreva chinyi zviri kuitwa navatrump
ndomugaro wavo handingatingato handisatoziva kuti kangani vanhu vachidemonstrata hongu wachauya wachiita ndike zvaona kuita but hapana zvichachinja pa manhengo dzecongress dzichasangana mubuilding yecongress ndopawachaverenga mavhoti awa vanenge vachisaudha vachiita mademonstrations vanenge vari kure saka zuva parinopera vachadzokera kumisha kwavo hapana chimwe chichachinja pa kuchinja zvinhu asi hapana pachinhu chichachinja ndozvavataurirwa nevakuru vakuru vekugeorgia kuti zvese zvamukutaura hazvinai nechokwadi yese hapana zvichachinjwa hapana chimwe chichaitwa kuti mamuve nemavhoti hapasisina chitema chedhemokrati chakasimba chiri kufamba musi wa20 January wabiden ndo wachaitwa purezidendi mutsva
avo vange vari muzvinafundo Stan Mukasa veIndiana University vari parunhare kupennsylvania nestudio 7 Janet Kambo kanobva kuna John Chibadura sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi vanhu vafa nechirwere checovid-19 muZimbabwe vave mazana matatu ane makumi masere nevana 384 Zimparks inoti mutumbi wemurume akadonera mugomba riri pamapopo maVictoria Falls pazuva regoredzva wawanikwa tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nezvo zvekare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ini ndini Tanono Kawande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.